Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, April the 18th, 2023, I am Tungamile Nkomo. Tonight, we are talking about Zimbabwe marking 43 years of independence from colonial British rule in 1980. As per tradition, the Independence Day was observed as a national holiday in Zimbabwe today, with President Emmerson Mnangagwa leading the official ceremony in Mount Darwin, Mashonaland Central. A reminder of how we got here. After years of brutal armed war struggle between the Rhodesian forces and the guerrilla movements, representatives of the warring factions hunkered down in London, England on December 21, 1979, to sign a ceasefire treaty known as the Lancaster House Agreement. The signatories to the peace accord were Joshua Mkabuko Nkomo of PF ZAPU, Robert Mugabe of ZANU, Bishop Abel Mzorewa, and Silas Mundawarara, representing the Zimbabwe Rhodesian Unity Government, as well as Lord Carrington and Sir Ian Gilmore, who represented the British government. The agreement led to multi-party elections that brought about black majority rule on this day in 1918. U.S. Secretary of State Antony Blinken put out a statement today wishing the people of Zimbabwe a happy Independence Day, saying, quote, "The United States remains committed to standing with the people of Zimbabwe as we have since your independence in 1918, to work together to promote democratic institutions, equitable economic growth, public health, and food security. Zimbabwe has the chance to set itself on a path to promote citizen engagement and to respect human rights. We will continue to support the people of Zimbabwe to live longer, more prosperous, and healthier lives," Mr. Blinken concluded. Lee Chonanjani Sapole Zimbabwe siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namuhla sixoxa ngokufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachumi amane lantathu 43. Ithole uzibuse kuhulumende wabamhlophe oyiBhilithane ngomnyaka ka-1980. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele umcimbi wokunanza lolu suku oqhutshelwe eMount Darwin eMashonaland Central namuhla, lapho akhuthaze khona abantu beZimbabwe ukuthi bashiyane lodlakela kuyiwa kukhetho. Kwaziwai vatereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa kusvitsa kwe Zimbabwe nasi makore makumi mana ne matatu kana kuti 43. Yawana rusununguko ruzere kubva kunyika ye Britain. Zuwa iri rapembererwa nasi munyika uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamira mabiko aitirwa kuMount Darwin kuMashonaland Central. Uko vakurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga musarudzo dzinouya. Let's listen to what Mr. Mnangagwa had to say.
My government has put measures in place to ensure free, fair, and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during, and after elections. No violence.
No, no, no to violence. That was President Emmerson Mnangagwa addressing supporters at an Independence Day gathering in Mount Darwin today. In Bulawayo, Kwantutuziatuna, another event was held at the White City Stadium. Intertelizindabaitu, Anastasia Ndlovu, ukoxele lunga le ZANU PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma ngokuqhakatheka kosuku lwanamuhla.
Silapha namhlanje sithakazelela uzibuse owabuya ngemva kokubana isizalwane seZimbabwe yabantwana komhlabathi babona kufanele ubana belilwele ilizwe leli balikhulule. Namhlanje sikhululekile kanje silako konke esikufunayo ngenxa yabobaba bethu, omama bethu, osisi bethu, obhuti bethu abahamba bazinikela ukubana leli langa libe khona namhlanje. Kuyajabulisa ke ngoba ngiyabona abantu abaningi babuyile la ubana bebe ndawonye nathi ubana sithakazelele uzibuse kaZimbabwe owabuya mhlaka 18 April ngo-1980. Yinto enhle kakhulu leyo. Sihamba njalo unyaka lo kungumnyaka futhi owe-election ezayo, i-harmonized general election. Nxa sikhangele kunje so kuyatshengisela ubana abantu sebekhwabitha udaba oluhamba ngezanupiyo, sebesazi, sebezwisisa. Nxasi sithi hhayi likhululiwe ngegazi, alikhululwanga ngemali. Ngakho ke sebephenduka, sebekubona ubana kufanele ukubana silivikele ilizwe lethu njalo silithuthukise thina sodwa, ngoba bathi bona vele lona lakhiwa ngabanikazi balo. Yithi abanikazi balo sizalakha.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxe lapho lentathela izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu. Councillor Donaldson Mabuto of the opposition Triple C was also at the White City Stadium representing the city mayor, Mr. Solomon Mguni.
Silapha namhlanje sijabula ngelanga lethu lokuthola uSibuse i-independence. Thina njengedorobho lakoBulawayo siyaliqakathekisa kakhulu ilanga lanamhlanje, ngoba kulapho wonke umuntu okhonapho, wonke umuntu oseZimbabwe ophilayo, lapho esathola khona uSibuse. Njalo ngivela futhi kubandla le-Citizens Coalition for Change. Thina njenge-Citizens Coalition for Change, njengabameli bedorobho, siyaqakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uSibuse, ngoba yimbuthano esithi ngama-state functions. Yikho lisibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu across the nation, across the city. Sijabula, sithakazelela leli langa. Leli langa liqakathekile kakhulu kuZimbabwe yonke, lathi thina abahlali bakoBulawayo.
UDonaldson Mabuto ngukansila wakoBulawayo njalo ngowebandla le-Triple C ubekhuluma lapho emele usodolobho wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. KuHarare, Godwin Mangutsika ataura wo nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vataiwanashe Chiringa.
Tinongokora kuti veruzhinji veZimbabwe nokuda kwekusvika makore makumi mana nematatu ekuzvitonga kuzere, asi tinoramba tine mashoko mamwe chete ayo ekuti zviya zvakarwirwa nevakaenda kuhondo vachienda kusunungura nyika ino hazvitati zvadzikiswa, uye zvinogona chete kuzadzikiswa kana nyika ino muuwandu hwedu nokusiyana kwemafungiro edu nokusiyana kwemawanero edu tikabatana mukunzwisisa kuti kusiyana kwemawanero edu kunotiumbiridza senyika tikagona kubudirira tichienda mberi, uyezve kana tikagona kunzwisisa kuti bumbiro redu remutemo rakakosha rinofanira kuchengetedzerwa kubva kumutungamiriri wenyika kusvika kumunhu mudiki zvake ari mumugwagwa ari kufamba panjapo. Chechitatu chimwe chatinokwanisa mashoko atinoda kutaura ndeyekuti mainstitutions edu akaita seZEC, National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Gender Commission nemamwe mainstitutions, mamwe makomishen, ikurudziro yedu kuti agone kuva anoshanda basa ravo nemazvo, zvikuru sei takatarisa nesarudzo, kuitira kuti zvido zvevana veZimbabwe zvigone kuchengetedzwa. Chokutanga, chechipiri, kodzero dzevana veZimbabwe dzigone kuchengetedzwa.
That's vataiwanashe Chiringa vesangano reHeal Zimbabwe Trust vachitaura na Godwin Mangudla weStudio 7 vari kuHarare. Critics are blasting the ruling ZANU-PF party for allegedly betraying those who sacrificed their lives for the liberation of Zimbabwe, while others say the government has done a lot to empower Zimbabweans, including repossessing land formerly expropriated from black people by the white minority. In other words, to some, Independence Day means nothing, given all the challenges faced by the country. But to others, it means everything. And now, we are joined by our guest, starting first and foremost with Mr. Stephen Sarkozy Chuma, youth spokesperson of the opposition, CCC. Mr. Chuma, good evening and welcome to Live Talk.
Good evening, Zimbabwe. My friends say, Muriye Zimbabwe.
I want to know, Farah Ganamuchifara, whoa, let's dive straight into it. It's Independence Day today. What does this mean to you as an individual, as a youth of the CCC, and as a Zimbabwe?
Aska atikatari kapai na sipari zino. Tata urimende ya tema, yuani makure 43, wakiti tamu stonga buseri. Atino na kutu anila avu, waringo chariza. Kana kutu wakiti ya drachika imechete yoyo. Yukuti awasiana mafungiro, wanukando majeri, makona nyaya wajibu skala. Ndeo nyaya kilikura katika nyaya independence. Nyaya kutu wachibika wana mabasa.
Tukuona vamwe izvikuru sei veZANU-PF vachuma vari kuti independence yakakosha zvekuti uyezve vari kuti bato reZANU-PF bato ravo riri kushanda nemazvo from independence kusvika pari zvino kusimudzira upenyu hwevana veZimbabwe.
Independence, kachora nyaya kuti independence waro sungo. Nyaya independence azirevi ZANU-PF. Nyaya independence azirevi vamunangagwa. Nyaya independence azirevi kufira munangagwa. Nyaya independence azirevi vana vavo. Senda chaura vamunangagwa nemhuri yavo. Nekuti independence iri pari nhasi ndeyekuti kune vashoma shoma vanosanganisira vamunangagwa nemhuri yavo. Vatakawana vachimirira nyika yeZimbabwe vatinopedzera ndivo vakuru venyu government. Wachiba, wachitaura, no wanda uja madhiri ya goride. Naka wana zakari, mazwana, auja suri ya kachipapa chena kusino. Mamu nangafa ni muri yao, ndo wakuru, wariku luta, wariku bau, kuzi wenyika. So, na we independence, na we kushinuka kwa wani. Kote kushinuka pa politiki seti, ashinuka hizi ni pa economics. Kuna wakuti no wanawe Zimbabwe, nga washinuku kwa wani mabasa, wani migodi. Kote migodi, ito rinempa afa. Bonga drilling to the state, bonga drilling to Mkuru Inika Wamunaga Banemuri yao. So, these were so, to put no independence and Zara, so that independence of Zara, looking in the Northern, the Ali Kuremiake, the Northern, the Ali Samiake, the Northern, the Ali Votiake, the Northern, the Ali Kotrezake.
Liamuza lapo umnamzana Stephen Sarkozy Chuma, iskulumeli sabasakulayo, abebandla le CCC. Uti yebo ilizwe la thola uzibuse kuhulumende wabahuquluza abamhlophe kodwa uthi kabajabuli ngokwenza kalayo manje ukhuluma ngobaba uMnangagwa umongameli welizwe lemuli yakhe in view of esikubone kuphuma kwaAl Jazeera uthi hayi abakwenzayo akuhambelani lezi loyiso zalabo abaya empini. Tichitarisa sarudzo ziri kutevera ziri kutarisirwa mimwedzi mishoma inotevera vachuma tanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa vachikurudzira vachiyambira ruzhinji rweZimbabwe kuti rusaite mhirizhonga pamberi pesarudzo izi during sarudzo uyezve kana sarudzo dzapfura hadzo. Muri kuti chiine izvozvo?
Tose vamutsuva munangagwa mutungamiriri anotaura kuti akati right anenge achireva left. Vamunangagwa mutungamiriri atoziva kuti haatauri zvechokwadi. Takazviona kumashure saudza zvina kutanga nhasi panguva yamunangagwa 2018 vamunangagwa akati aiwa uyai mose tikumuone kuti kuita zvinhu zvakanaka, uyai mose munhu achikubirira. Asi achangopedza chitaura kuti azviwana vachamisa. Takaona futi dzakariramu kuti ai Harare vagari vakafa vakapfurwa nevamwenge vasina kana vamhosva zvavo vaingozvifambira vakapfurwa nemasoja. Zvoreva kuti munangagwa anotaura asi haaiti zvaanotaura. Tikaona zvakare pana March 2022 kumabaya election vamunangagwa vakati aiwa tidini miri shonga atakazviona takaurayirwa wani muone muya akapa mapepa pakati perali. Asi vati aiwa ifree and fair. Saka tinoziva kuti vanenge vachitaura vanongotaurawo zvavo nekuti munhu anoziva kuti nyika yerani iriyo gaendawo dzimwe nyika. So vanotivaya kuda kuzaridzira vachinyepedzera. Atinoziva kuti vamunangagwa hariwo chokwadi panyaya dzefree and fair election. Kana tonga dzefree and fair election ngadzitangire panyaya yevoters roll. Iye zvino izvi voters roll asati ariwana seopposition. Atigoronga maelections atingazivi kuti takamira sei. Tiri kufamba sei. Saka zvongoreva kuti vamunangagwa munhu wari kungotaura kufadzawo vamwe vanenge vachiti ai tai free and fair. Asi vamunangagwa tozviziva kuti havabhilivha nyaya yefree and fair. Asi isi opposition tine zvirongwa zvatobhilivha kuti no going forward whether vada kuvhara kuta sei opposition triple c tiri kuhwina.
Aha, arambai muri parunare vachuma kuveka upambile usakozi Stephen Chuma mosakhulayo isikhulumeli sabasakhulayo abebandla le Citizens Coalition for Change ICCC. I must also say that we are waiting for two other guests. We invited Zapu, a deputy spokesperson, Brian Nube, he confirmed to be on the show. We also invited Freedom Murechu, ZANU-PF Youth Chairman in Bulawayo, and he also confirmed he will be on the show. But my producers are trying to call them, and they are telling me they are having trouble with the phones. Kotwa siza kubeka ke esizama ukubafonela abanye laba abathe baza kuba khona uhlelo. Umnumzana Brian Ncube, umsekelo esikhulumeli sebandla lezaphu, kanye lo Freedom Murechu, uchairman weZANU PF abasakhulayo goBulawayo. And Amnesty International also put out a statement Independence Zimbabwe namhla saying that Zimbabweans are marking 43 years of independence from colonial rule amid the reality of a rapidly shrinking civil space, including criminalization of dissent and targeting of political activists and human rights defenders. They continued, 43 years after independence, authorities are yet to guarantee in practice the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly, which are increasingly being threatened despite being guaranteed under the constitution and international law. That's Amnesty International Day. Amnesty International lapho basola kakhulu iZimbabwe bathi lanxa sokule 43 years ilizwe lithole uzibuse imithetho kayilandelwa abantu bayahlukuluzwa amalungelo abantu kahlonitshwa. Amnesty International iri kugunungunavo apo mustatement yabrisa nasi iri kuti kodzero dzevanhu hadzizi kuremekedzwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Kunyangwe nyika yasvitsa 43 years yawana rusununguko ruzere kubva kuBritain. Ndidzokere kwamuri vachuma manzwa zviri kutaurwa neAmnesty International. Asi tinobonzawo hurumende yavamunangagwa ichiti nyika hapana nyika isina mitemo yayo. Mitemo yairi kuisa mitemo yekudzivirira nyika kuvavengi. Uyezve kwamunoti kushungurudzwa kwenyu, kushungurudzwa kweopposition kwema human rights defenders hanzi nehurumende yavamunangagwa kuremekedza mitemo ikoko, muri kuti chiinazvo?
Zvine musiyano pakuremekedzwa kwemutemo kwoita kushungurudzwa kwevagari. Vamunangagwa nezvanupf vanozviziva kuti tine constitution yakanyorwa vanhu vachitambura zvisingaiti muna 2013 pangisi government. Inyorova bumbu remutemo rakauya mushure mekunge nyika yanga yava nemakore akati kuti vaishandisa bumbu remutemo rakanyorwa Britain richinoitenda nevana vezimbabwe. Bumbu riri pari nhasi ringava rakashata zvaro rakanyorwa 2013, asi vanhu vakawirira kuti aiwa riri nani pane rekulangisa. Zvinova izvo kuti vamunangagwa vago nokuti nhasi nokuti vapinda nepfuti nemakororo muna 2017 mototi aiwa zvavapinda nazvo ndo zviri korekt. Tozviziva chose, takaurira zvinhu zvakawanda pabumbu remutemo remuna 2018 kusanganisirawo nehurumende yezanupf yanga iripo ipapo, vatori vezanupf vanga riripo. So havagoni kuti nhasi voti no zvinhu zvose zvamakawirirana ngatizvirabhai nokuindapinda yamasoro munangagwa nevakachorapawa zvichisimba sika zvinhu zvose kodzwa zvinenge zvina basa. Makazviona chose, hakuna bumbu remutemo rinoti munhu ngaagare mujeri asina kutongwa. Makaona nyaya yavajobhusikala vava ne more than 10 months vari mujeri. Hakuna bumbu remutemo rakadaro, nekuti bumbu remutemo rinofanira kurespekta kodzero dzevanhu. Hakuna bumbu remutemo rinoti andeku maelections isati taona voters roll. Zvinongoreva kuti vamunangagwa vari kungo abusa majority yavainayo muparliament vachisimbisa hombe mindoga. Hakuna bumbero remutemo rinoti zvezvakare vane vezimbabwe munhu ngaaurawe zvatakaona pana mune mune mushure mevashoko mutevedzeri wamunangagwa vakonza ndino chirengwa achiti auraya inda oposeni inda munhu akati urawa mangwana acho. Ibumbu remutemo rakaita sei rinoti vanhu veoposeni ngaaurawe? Nekuti law kana kuti mutemo nyika unofollowa inonzi international law, kureva kuti vanhu vose pasi rino vane kodzero dzavo mafundamental rights anopindana nekodzero dzeun. Zvino kana mutemo wezimbabwe wangoita mutemo wamunangagwa usiri mutemo usingafidhi pabumbu remutemo reunited nations, zvinova kuti mutemo uyo wakasharuka, mutemo uyo unovava, mutemo uyo hausi wevanhu. Zvinongoreva kuti vamunangagwa vari kuti hamuri mindoga, vamunangagwa vari kuba upfumi hwenyika vakangonyarira munomu ataurawa kuti aiwa onai hamusiona kuti vanhu nyika haina magetsi, nyika haina mvura, nyika haina upfumi hwakanyaka, votonzi vanhu vava vakatosvata. Saka naizvo tinozviziva kuti no vamunangagwa is abusing the law, vamunangagwa is abusing the judiciary, vamunangagwa is sedi nyaya yethe three tier system of governance, vamunangagwa sikutaura kwavo vava the law, vava the police, vava the judiciary, vava the army, kureva kuti vamunangagwa vava the outside dictatorship muzimbabwe munomu.
Asi vezanupf again I'm saying vachuma ndanza muchitaura nyaya yevanhu vanogara mumajeri nguva yakareba vasina kutongwa nemhosva. And I know muri kutaura nezvenyaya sikala. Hurumende yavamunangagwa zvakare iri kuti hapana nyika isina mutemo, vari kuti vasikala vane mhosva dzakawandisa, saka vakaburitsa vanogona kutiza munyika nekuti mhosva dzavo dzakawanda sereke.
Nyaya yematauro yakanaka. Hakuna nyika isina mutemo, asi kune mutemo unozivikanwa nemunhu wose. Munhu akarepa, munhu akabata chibharo mukadzi, zvoreva kuti iye wedha ari kupakistan, afghanistan, ari kuzambia, ari kughana, munhu uye ane mhosva. Vaoneka mukadzi wanyaya dzavo dzamunoziva nesuzimutani vachitaura kuti mukuru uyu achibata chibharo aita sei. Seiko mutemo wezimbabwe usingavabati vamunangagwa? Ungobata chikala here nekuti ataura nyaya yekuti mobhileti wayo akapondwa?
Thank you, Mr. Chumainda. Please do stay on the line as we wrap up. For those just joining us, this is Livestock, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about Independence Day. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Again, I must say that we had invited Mr. Frido Murechi of ZANU-PF, the ZANU-PF Youth Chairman in Bulawayo, to be on the show, and he had confirmed. We had also invited Brian Nube of ZAPU. He had also confirmed that he would join us, but we are having phone problems, so we are unable to reach them. As we wrap up, we have a caller on the line. Mtereri wakati ako.
Zinani mara simba.
Ai wataka simba. Rutora nani uye matibata mreubi?
Mutaro na James Banda, ndiriku Botswana.
La Banda, mapina mchirongwa itai gaga, nguwa zafapa.
Ihi.
Murugwe wena wase independence.
Independence haina hapana problem, but so far hapana nidi uri tinga celebrate nya independence.
Ndai.
Nenoti kusirebira independence kandonga ntaka sunungu kanzi, but hapa chatuno celebrate hapana bozi. Chingori muusungwa.
House.
Maone rangu ni mafungi rangu ni. Maone rangu ni jana mafungi rangu ka. Independence chazi yunge ya wapu kanapawa ni urumende ni davidozi wano so far kuperebo yango terebele uri independence zuwa rakata wabati chingori mu una akwa uza sukwa una akwasa utala za onoda urumnika yako
uno ito asei
special ukato taura uka uri kuku Zimbabwe za ukato ngo taura special wenye zimatungi ronyiga zikungo tutunga mi ulipo wazutu bata za kanaka na kungu kukumbe na uti data kwa sabuwa na mabasa wakita mabasa wikidiyo kwa sabu shanda itori mwoswa yu
hai waa tenote da negupi na mjirongwa banda kubotswana huko.
Yes,
thank you very much and I'm sorry that's all we have for you today. We gotta go because we're out of time now. But thanks to our listener there, Mr. Banda, Osmane Gwele Botswana. Thanks also to our guest, Stephen Sarkozy Chuma, Triple C Youth Spokesperson. And again, the ZANU-PF Youth Chairman for Bulawayo, Frido Murechi, and Brian Nube of ZAPU were not able to join us because of phone connection problems. But let's leave it there, Zimbabwe. Let's make another date tomorrow. I am Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.